mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwave pamakumi mashanu neumwe. Vaive nhengo dzeNational Council yebato guru rinopikisa munyika reMDC raitungamirirwa nemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakaita musangano wechimbi-chimbi muHarare neZuro. Mabhanga maviri eZimbabwe anobviswa pasi pezvirango zvaakatemerwa muna 2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwave pamakumi mashanu neumwe 51 mushure mekuwanikwa kwevanhu vatatu vane chirwere ichi. Vaviri vevanhu vawanikwa vaine chirwere ichi vanonzi vatangodzoka kubva kuBotswana, asi wechitatu ndewemuHarare asina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevatatu, ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kwozoti Matabeleland North ine umwe chete, uyewo Masvingo ine umwe chete. MuZimbabwe vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu, uye vanhu vanopfuura zviuru mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 329,645 vafa nechirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vave kupfuura miriyoni imwe chete nehafu. Vafa nechirwere ichi vapfuura zviuru makumi mana nezvishanu 95,000. Vaive nhengo dzeNational Council yebato guru rinopikisa munyika reMDC raitungamirirwa nemushakabvu Morgan Tsvangirai muna 2014 vakaita musangano wechimbi-chimbi muHarare neZuro vakabuda nechisungo chekuti National Standing Committee yebato iri yakasarudzwa paCongress ya2014 inofanira kukoka musangano wokuziya kuti mutongo weSupreme Court uyo wakapa masimba ekutungamira bato iri kuna vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai paCongress iyi, Dr. Tokozani Kupe, wofambiswa sei. Godwin Mangulya anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mushure memusangano wakaitwa neZuro pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, amai Paulina Mpare waGwanyanya, avo vakasarudzwa semutevedzeri wemunyori mukuru webato paCongress ya2014, vakati musangano wavo waneZuro wakaona mutongo weSupreme Court senzira yekuda kuparadza bato ravo. Vakati vamwe vakuru vakuru vakasarudzwa paCongress ya2014 vakaita samuzvare Kupe, mutevedzeri wasachigaro vaMorgan Committee, pamwe nemunyori mukuru vaDouglas Monzora, vaiziva nezvemutongo uyu, ndosaka vakatanga kutodzinga dzimwe nhengo dzeMDC Alliance muParamende. Vamwe vakapinda mumusangano waneZuro vaJameson Timba vakati chisungo chekukoka utungamiriri wese wakasarudzwa muna 2014 zvakaitirwa kuti utungamiriri uhu huzotsanangura kuti vofamba sei sebato.
Vanhu vakurukura vakati ivo avawirira nezvakabuda kumatare. vachiti ivo ndo varidzi vemusara. Ivo sevaridzi vemusangano ndo chete vanokwanisa kuti vatare gwara rinofamba nemusangano. Saka vati ivo kuti tikwanise kuti tiite izvi, takushedza wakanga huri utungamiri wenguva iyoyo kuti uye tisangane in 14 days standing committee kuti tozotofa.
Asi vakomichi vakaudza Studio 7 kuti musangano wane zuro wakaitwa zviri kunze kwemutemo uye havasi kuzotevedza zvakabuda mumusangano uyu. Asi vatimba vakaudza Studio 7 kuti hapana chinofanira kunetsa sezvo vakomichi nechikwata chavo vakati vanoda kutevedza bumbiro rebato pamwe nemutemo wenyika.
Vangonzorana na makupe vataurira nyika yose kuti ivo vada kuti vatedzere zvemutemo, vachitedzera zvebumbiro remutemo yavanoti constitutionalism. Zvinotira kuti tivaone kuti iye zvino vanotedzera here zvavakataura kuti vakamiririra.
Zvimwe zvisungo zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti vakomichi Muzvare, Kupe navamonzora vanofanira kumbomira kumirira vamwe vakuru vebato iri kudzamara musangano wavari kuda waitwa musi wa 6/10. Vaurayai zembe vebato reDemocratic Party vanoti makakatanwa ari muMDC anokonzerwa nekuti mubato iri mawanda zvitubu, asi vanoti musangano wane zuro wakakosha sezvo uine chinangwa chekuti vese vari kunetsana vagare pasi vogadzirisa zviri kunetsa.
Saka muono wangu ndokuti vamonzorana Muzvare, Kupe navakomishi ngavachiinda mudare rechisungo chaZuro irori vachindoonana nahamwe, zobude imomo kukanya urangana. Ndo maonera aningaita ini, kwete kuti vangazoramba kuti toita tega nokuti musangano hautina vanhu vatatu, wangosiriwa vanhu vatatu. Kana vai Supreme Court yakati indai ku 2014 vazhinji vaiva vakasharwa 2014 vachipo, ndivo zvaita musangano nhasi kana matizuro vachidana kuti vatatu havachiuya mudare iroro vochidzeya mutongo weSupreme Court iwoyo kuonekwa kuti uchagadzisika sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanotiwo kuungana kweutungamiriri weMDC muHarare neZuro kwakakosha uye zvakakosha kuti vazeye nekuona kuti voita sei nemutongo weSupreme Court.
Pamutemo hazvina kujeka kuti musangano wavaita unenge wakamira papi maringe nezvakatarwa neSupreme Court pamusoro peinonzi Extraordinary Congress. Asi zvinenge zvakanaka kuti kana vanhu vese vanga vari mumastructures varipo vakawanda vaine chisungo chimwe chete, zvakangonaka kuti chisungo ichocho chingoendeswa kuExtraordinary Congress nekuti ndiyo inogona kutupfunura dambudziko riripo rezvemutemo ratsvetwa pamberi peutungamiri weMDC neSupreme Court yeZimbabwe.
Dare reSupreme Court rakati makongresi akaitwa navachamisa naMuzvare, Kupe haana kuitwa zviri pamutemo zvichitevera kushaya kwavatsvangirai muna kurume 2018. Dare iri rakati Muzvare, Kupe avo vakasarudzwa pakongresi yemuna 2014 semutevedzeri wemutungamiri webato ndivo vanofanirwa kufanira kubata matomu vodaidzira kongresi inosarudza mutungamiriri mutsva. Kana Muzvare, Kupe vakatadza kudaidzira kongresi iyi, dare rakati izvi zvinofanirwa kuitwa navakomichi kunetsana muMDC kuri mumatare ezimhosva zvichitevera danho rakatorwa neMDC yavachamisa rekupikisa kudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende neMDC yaMuzvare, Kupe iyo inoti yakatora masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court. Matsamba ekudzinga nhengo idzi akanyorwa navamonzora avo vakaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri mushure mokunge vaona kuti nhengo idzi dzakange dzisaite zvido zvebato uye mumwe wavo vaCharlton Wende vakanga vazivisawo paramende kuti vaida kudzinga vamonzora navakomichi. Mutongo wedare High Court Justice Tawanda Chitapi vari kutarisirwa kupa mutongo wavo panyaya iyi svondo rinouya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Department of the Treasury razivisa kuti rabvisa zvirango zvange zvakatongerwa mabhanga maviri eZimbabwe. Mabhanga aya anoti Agribank neInfrastructure Development Bank of Zimbabwe akatemerwa zvirango izvi muna 2000 and AIDS. Asi bazi reAmerica rinoona nezvemari rinoti mabhanga aya asununguka kudzidzana nemamwe mabhanga nemakambani ari kunze kweZimbabwe. Vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira Dr. Roderick Machekano vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo zvinhu zvisati zvanyanya kugadzikana munyika, iyi inhau inofadza zvikuru sezvo mabhanga aya achibatsira vanhu.
Aiwa, tinozvigamuchira nokuti kana takatarisa mabhanga anga akaisirwa zvirango avo, mabhanga aya anoita basa rekupa mari kuzvinokwanisa kusimudzira vanhu nyika, kunyanya iro reAgricultural Development Bank. Ndinovimba kuti kana rikange rabvisirwa zvirango izvi, zvichakwanisa kuita kuti varimi vabatsirikane vanenge vachida kuti vaite commercial farming vanokwanisa kuwana mukana kuma markets through that bank.
Sei zvatora nguva yakadari kuti vakuru ava vaone basa ranga richiitwa neAgribank? Sei zvatorera nguva yakareba kudai?
Maonero angu mashandiro anoita hurumende haiitiri kufamba zvechimbi chimbi, zvinotora nguva. And uye I think vanenge vachiongorora kuti nyika iri kuenda nedirection ipi. Saka ndinoona sekuti vakuru veAmerica vanenge vachiona sekuti pamwe gwara ratogwa nenyika rinogona kunge riine chiedza. And vachitarisawo mabhengi acho awa kuti anotsigira nyika sei, vachinge vachida kuti ikonomi yenyika iite turnaround, I think vanenge vachiona zvakakodzera kuti vabvise zvirango izvi.
Ko, kune avo vanoti chikonzero chakanga chaisirwa zvirango ichi chinongoripo zvinhu zvisati zvachinja, muungati chii kwavari?
Nokuti kana takatarisa zvirango izvi, kana tichiverenga masection ari muchirango chikuru, zvinenge zvaindangana nekuti anga ari mabasa anga akanangana nezvaiitwa navamugabe, nokuti tinoona zita ravamugabe ririmo mukati iro imomo. Zvino nekushaya kwavamugabe zvinogona kunge izvo hongu zvinhu hasati zvanyatsochinja kusvika patinoda kuti zvinge zviri. Asi kana uchinge uchida kuti munhu achinje nokukurumidza, unoita uchimupa bichana bichana yatingati kunge uchinge uchiteya. Handiti unoisira zvinzungu zvine dovi kuitira kuti mbeva igoenda inodya. Saka kana vachida kuti hurumende yeZimbabwe inge ichichinja completely, I think vanofanirwa kupota vachivapa maconcessions zvinoita encourage kuti vaone kuti kana vakaita complete change yedirection yenyika, zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvichirerutswa. Ndiwo mafungiro angu.
Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Sangano reMedia Institute of Southern Africa nezuro rakanyorera tsamba kuZimbabwe Media Commission richinyunyuta nekwarinoti kushandiswa kwerusarura pakupasanurwa kwevatori venhau pakupiwa magwaro ebasa kana kuti accreditation. Misa Zimbabwe inoti zvakaitwa neZimbabwe Media Commission izvi zvine njodzi mukutorwa kwenhau dzakasununguka. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti vapa sachigaro veZimbabwe Media Commission vatafataona mahoso kusvika pakati pezuva ranhasi chishanu kuti vashandure marongero avo aya. Kukundikana kwavo sangano ravo rokwira kudare redzimosva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo panyaya iyi.
Ichokwadi kuti Misa Zimbabwe yakanyorera commission inoona nezvekufambiswa kwemashoko nekutepfenyurwa kwavo yeZimbabwe Media Commission gwaro, ichivanyunyutira zvikurusa kuti vakange vatora matanho ekupatsanura kana kuti kuisa muzvidimbo zvidimbo tsanangudzo yekuti mutakwe nhau chii. Nekutaura kumwe, komishen inova iyo isina kunge yakagadzirwa zvakakwana nekuti commission chayo chayo haipo. Vanosarudzwa nedare reparamende kuti vandomirira commission iyi, anovaiwa makomishina havako. Vaitora chidano chekuti vatange kutsanangudza kuti chinonzi mutapi wenhau chii.
Imi zvii zvamuri kupokana nazvo?
Iri itsanangudzo inorema kuti vashandi vekomisheni vari voga vaungane votaura kuti chinonzi mutapi wenhau chii. Nekuti isu takagara sevanomiririra vatapi venhau nevatapi venhau vacho nemagweta anomirira vatapi venhau, mukugadzirwa kwemutemo unovaiwo Zimbabwe Media Commission, takaita zuva rose tichiedza kuti tiwirirane, tikakundikana tikati kutsanangudzwa kwekuti mutapi wenhau chii kuchazoitwa nechimwe chikamu, uyezve nedare reparamende rakamirirwa, tikatichazozviita pane chimwe chikamu. Saka izvozvotishamisa kuti yes, vanoshandira komisheni vatowana mhinduro vatoisa muzvikamu kuti uyu ndiye achanzi mutapi wenhau akamirira zvakati, uyu akamirira zvakati.
Izvo zvaitwa neZimbabwe Media Commission zvinokanganisa zvakadii kushanda kwevatori venhau?
Zvakakosha zvikuru sakuti kutapwa kwenhau kunge kwakavhurwa munguva ino yedenda ratinaro. Saizvozvo tinotaura kuti zvidano zvavatora izvi zvinovhiringa mutemo wenyika, constitution yedu inova irobumbiro remutemo section 61 robumbiro kuti vatapi venhau vaite basa vasina kumbunyikidzwa. Kechipiri, havana mutemo wavakazembera wari kuti taita izvi nekuda kwezvakati. Haona kana umwe zvavo mutemo wari kutsanangudza. Kana yasvika nguva yekuti zvikamu zvipatsanurwa, zvinopatsanurwa kuburikidza nemutemo. Mutemo unovaiwo uri mudare reparamende.
Matanho api amuchatora kana veZimbabwe Media Commission vakasateerera kurudziro venyu yekuti vasapatsanura vatori venhau?
Sekisa Zimbabwe taura vamahoso nevamwe vavo kuti vakatadza kunge vamisa zvinhu izvi kusvika nenguva dza12:00 nhasi. Isu semisa Zimbabwe tine mukana mukurusa wekundotsvaga vana vatete venyika ino, vatete vanova madzitare edzimhosva, achitiudza kuti tofamba sei kuenda mberi. Zvinova zvinokuta kuti pasava nekufamba kuzvakanaka kwebasa nekuti tichanonotsa zvinhu zvakawanda.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya inoti hurumende yazivisa makambani ayabvumidza kutsvaka nekutengesa mbatya dzekuzvidzivirira pamabasa ezveutano kana kuti personal protective equipment. Makambani ataurwa aya achange achitsvaga zvekushandisa zvinosanganisira maface mask, sipo yekuchenesa maoko kana kuti hand sanitizer, magloves nemishonga yekufafadzira inouraya utachiona. MuNewsday mune nyaya pamusoro peumwe mutungamiri wemusangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Mo Blessing Nyambira, uyo amhangarira kudare redzimhosva varume vaviri vanoti vakamutocha kudomboshava pamusoro pevhidhiyo yevakadzi veMDC Alliance vakapambwa yaakatenderedza pasocial media achiratidza kusafara kwake nezvakaitwa kumadzimai aya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pano paStudio 7 vana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga nyana mukoma Tanunoka Wande vana Sisi Marvelous. Ini ndinoitwa Manford Lighton ndiri pano papamuzanzi. Handinorwadzikana nemashoko atafadzwa ngwadi. Naive duwe naive vakomana vanhu vakangorohwa zviri pachena. vanhu vakatochewa nemazano PF zviri pachena. But nhasi ndopa vari kutaura kuti zvanzi zvichabuda pachena. Shamine munyu itoriko yakavagarira. Saka ari kuda kutiudza kuti vanhu ava vakandorovana here, vakatochana here, kana kuti vakandozvirova. Ndozvava kudoza matiudza here kuti vakandozvikuvadza vanhu. Mazano PF ndinoona sekunge nguva yava kukwana. Nguva yava kukwana.
Mangwanani veStudio 7, vashamarari vedu nevatori venhau vose, vana Chigoriwa pachinhoyapo, vana Jena, aiwa tinofara kuva nemi vose. Right, nawe ndirangotaura idiki diki pano. Ndiye mukomana uyu anoitwa Tafadzwa Mugwadi. Tafadzwa Mugwadi, rega tingokuudza kuti shamwari Zanu haina mugoni. Zanu PF haina mugoni. Matauro ari kuita aya ndo matauro chaiyo chaiyo aaita Energy Mutodi, asiiswa basa nhasi unoyu. Matauro ari kuita aya ndo matauro aita vamwe vanhu vainzana Sivhi akasokoweri, ndo matauro amamwe aita varume ainzana Reka Ukonde. Saka zvenyu zvokuti kana muchinge makutaura kaizvika panepfenyuroka muchiita zvokudaroka, nerimwe remazuva tichakubatai maoko, nekuti Zanu haina mugoni. Kana ivo vati kuti purezidendi Munangagwa ivavo vakatombodzingwa nayo Zanu PF yacho, vacho vainzwa Mugabe vachararama vari pabhara kusingaperi, vakatozodzingwa futi nayo Zanu PF. Saka zvenyu zvamunotaura kazvo muchidefenda zvinhu zvisingaite kaizvika, zvinhu zvinotozikanwa kuti vanhu vakaupdate on Zanu PF vakarohwa nemaCIO, zvinotozikanwa kuti vakarohwa nemaCIO nemapurisa, but you defend kuti ndezvemugoti Matsuro. Regai tichitiva Mugwadi mhoro. Zita ndinonzi Baba Eva, ndiri paJoni.
Makadiko makadiko ana Jonga, ana Jonga kandimire nevamwe vese paStudio 7. Ndabatikana nemashoko anotaura nauyo anonzi Mugwadi uyu. Anoda kuvharavhara zvinhu zviri pachena, zvinoratidza kuti zvakatoitwa neZanu PF.
Makasimba here kumusha uko, makasimba here kumusha uko, vana Mr. Jonga kandimire. Nekutaura naSemu Makuyana, ndiri nzvimbo kuno, ndiri zvangu Cape Town, ndiri kwandiri zvangu kuno. Ndichitaura ndichida kutsigira vamadhuku zvavataura izvo, zvavataura vabataura idika tatu chaiko. Bari chokwadi zvavataura izvozvo, zvokuti kuchipingo uko tachakasarira, ende potiri pachoka tiripano pakabatwa chaipa chaizvo, kuti pane Greenfield payapayaka pakaipa pane vanhu vane matraka vanoenda nzvimbo dzakasiyana-siyana, vanoona Namibia, Botswana payapa, ende vacho futi vanhu vacho vari kusenza vazhinji, vanobva vanoona masvingo nzvimbo dzakasiyana-siyana. Ende pakangoita hwana anonge abatwa necovid-19 yacho ipapapo pakaipa mahwana. Saka please government ngaite zvama ipindiriwo mukati kuchishandanga, zvinhu zvingaita zviri nani. Tatenda zvavo.
Aswera seiko paStudio 7 apo, ana mukoma tanonoka wande. Aiwa kuno tiri nani, ndirini zvangu Muhlanga, ndiri paPretoria apo. Ndinoda kutaura hangu nenyaya pamusoro pavamugwadi avo. Vari kuti tichamabata madhirama ari kuitwa nevasikana veMDC vakapambwa avo. Vamugwadi mashoko avo ngavataure vachiziva kuti ndizvo zvaiita futi vamutode. Vamutode vaita manyemwe vachiemerera zvinhu zvavanonyasa kuona kuti zvinde zvekunyepa. Nenyaya yemari yeZanu PF yavanonga vachipihwa ipo, hapana chisina magumo. Vachapedzisira vangodzimbawo futi pabasa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wechidiki Nice Boy, uyo anoti nyaya yechirwere checoronavirus haisi kumumisa kubudisa damba refu rake idzva mwedzi unouya, apo ari kuimba dzimwe dzimbo namadzibaba Nicholas Zakaria.
Flex, baby. Semuna angane au bamuranga chiri kurwa kuti ripinde muvanhu rinonzi zviroto randakabudisa last year muna 2019 muna November ndichiri kungopusha tichizama kuitawo ma live pa Facebook tichitenderera pa Facebook streets asset tichisvika tichita ma lives even mu page rangu rinonzi Nice Boy Ngoma Round after every 2 days, every Friday, every Monday ndandiri kuita mashows angu andandiri kuita kuwana kushambadza albumu rezviroto asi zvisinei semunhu ane albumu riri kuda kubuda muna June mumwaka unotevera wemuchando uyu ndine albumu rangu rinonzi Better Life randine collab naro na Nicholas Zakaria randandiri kushanda mamwe matracks acho atatiri kushanda kuti rikwanise kubuda muna June.
Ndi dzipi dzimwe dzimbo dzamakaita na Nicholas Zakaria pa damba refrenye?
Pa damba refrenye kutevera rinonzi Better Life album. Ndingangoti dingindira racho kana kuti title track rinonzi Better Life. Ndo randine collab na Nicholas Zakaria na baba Zakaria rinotaura pamusoro pe album rinonzi Better Life. Title track yacho inonzi Better Life. Ndo kolaborandi naro nerimwe randiri kurwa izvozvo kuti ratiri kurwa pa lockdown ino kuti tinge taibudisa pa album the same album iroro tinenge tine matrack maviri andiri kushanda nawo na baba Zakaria nemamwe ma artist anotevera akatisiyane anosanganisira Great Man na Script Mola kuHarare.
Ko sei makapa damba refu iri stare kuti Better Life?
Ndingangoti damba refu iri zita raro rekuzoti Better Life album. It's a storyline yekuti ndichitanga kupinda mumusic ndine story yandinoda kuzama kuda kubuditsa yemunhu ane rwendo rwake rwaari kufamba kana kuti vanhu vane nzendo dzavo dzavari kufamba. So it's like ndakatanga netrack rainz munhu ne album rainz munhu wenyama ndokubva ndapinda pane rinonzi zviroto radai kutenderera nekufarwa nevanhu masonga mamwe acho ari kuwanikwa pa YouTube. Saka kubva pane zviroto takabva tapinda mutitle inonzi Better Life. Better Life rinobafanira kubuda muna June. But ndingangoti zvimwe zvacho zvinosanganisira kutumizwa kwezita rekuzoti Better Life zvinosanganisirwa neupenyu uri kufambiwa kuti vanhu vari kutanga vachirota vari kundozadzikiswa zviroto zvavo zvavari kupiwa naMwari zvokundorarama upenyu huri nane inova iyo inonzi Better Life. Zvatinotarisira kuti munhu wese anenge ane tariro yechinhu chakanaka paupenyu. Saka albumu riri kuda kuzama kutsanangura rwendo ruri kufambiwa nemunhu kana kuti ne certain group of people sevanhu semunhu ari kunyora music andiri kunyora zvinhu zvinoitika muvanhu.
Ewa tinokutendai zvikuru mukoma Nice Boy ndekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai tinozvitenda zvikuru.
Muimbi wechidiki Nice Boy ange ari parunare mugweru na Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwave pamakumi mashanu neumwe. Vaive nengo ze National Council yebato guru rinopikisa munyika reMDC raitungamirwa nemusakabvu Morgan Tsvangirai vakata musangano wechimbi chimbi muHarare nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we